Imweni yebhodi reAcadia Community Center vaDural Adams vanoti hutano hwevechidiki hwavhiringidzwa zvakanyanya nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Vamwe vanonzi vave kuguma voitawo zvechipfambi vasati vabva zera. VaAdams vanoti kana muzvikoro vamwe vana vane makore 15 vave kushandisa zvinodhaka uye vari kukurudzira mapurisa kuti auye nembwa dzavo muzvikoro kuti vasunge vari kutengesera vana zvinodhaka.
I can guarantee you if you go to any school, take a dog unit, they'll find drugs. It's been sold in the schools. It's been sold by the shops. It's there. Alcohol has been sold by the shops 24/7.
Kana muchida endai pane zvikoro zviri muAcadia uye nepaAcadia Shopping Center kuti muone vanhu vachitambidza mari yekutenga zvinodhaka pamberi pevanochengetedza mitemo yenyika.
Vaendera mberi vachiti zvirongwa zvavari kuita hazvisi kufarirwa nevamwe vanotengesa zvinodhaka zvokuti dzimwe nguva vanotombochishidzirwa. Vatiwo vari kutyora mutemo ava havasi kutorerwa matano akasimba.
I know as I'm talking tomorrow I'll get death threats. I know it'll come out. Hey, what are you doing? You love your life, trust me. We know this because we face it every.
Ndine chokwadi kuti nhau yandataura iyi ikabuda pamhepo ichandipisisa zvigunwe. Asi handingarege vana vedu vachiparara nezvinhu zvakadai.
Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vatsinirawo vachiti vamwe vanotengesa zvinodhaka vanozivikanwa nemapurisa.
Pane vana vanotozivikanwa kuti kana uchida dhaga rakati ukaenda kuform 3B kuna nhingi, ukaenda kugrade 7B kuna nhingi. Kureva izvozvo pane vakutoshandisa vana vechikoro as a vehicle yekuita mari yekufambisa madrugs avo ende mapurisa anovaziva vana. Iye zvinezvi ukaenda pachikoro chese chaunoenda unobvunza kuti vanotengesa madrugs pano ndivanani. Vanozikana. Saka problem yatiri kugadzirisa icho iri pano.
Mumwe wechidiki atarisana nedambudziko iri nditine makurumidze uyo ati akasiya chikoro nekushaya mari achibva atanga kuputa nokutengesa mbanje.
Hakuna mabasa ekuti ndinoti izvozvo ndikabva pamba makuseni ndikuenda ndichinoswera ndichinoita chakati. Ndinokeep away from drugs hapana. Saka mari kandaita akaika kana ka $5 ndinofanira kuita sei? Ndiende unotsvaga madrugs yayo. $2 ikako ndotsvaga madrugs kuti ndikwanise kusurvive for tomorrow namangwana futi.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira chinhoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi kuri kupa kuti vamwe vanhu vakuru nevadiki vagume voshandisa zvinodhaka. Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti mapurisa anofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvokuti vaite basa ravo zvakanaka nekusunga vari kutengesa zvinodhaka.
Nhamo ndinonyanya kuti vanhu vaite nyaya dzekupinda zvinoita mastress akawanda wanda zvisina kuimbwa ekonomikani vanhu vanodzokera futi kudzokera kutenda kwacho ikoko. Vanhu vaivava vanoda iyeyo rehabilitation venezeta proper follow up vachiitwa donga vachitaurwa navasakandu nezvembake zvekuti vazvare mustokirivezi haaiwa.
Nyanzvi dzezveutano hwepfungwa vachishandira kuInguchene Psychiatric Hospital Dr. Wellington Ranga vakaudza bepanhau reSunday News kuti vanoona varwere 10 pazuva vanenge vavhiringidzwa pfungwa nezvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 kuAcadia muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.